mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 16 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu negumi 310. Sachigaro veMDCT vaDouglas Munzora vanoramba mashoko ekuti vakatora mari yebato iri zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu negumi 310 zvichitevera kufa kweumwe munhu muHarare neZuro. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevana 164 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro, uye vose vakabata chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevaviri 142. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManicaland ine vanhu makumi matatu 30 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana mashanu nemakumi maviri nevaviri 11,522. Vapora munyika vanoita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 599. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reMDCT riri kufanotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe, sezvo pave nebopoto pakati pevari kukwikwidza musarudzo idzi dziri kutarisirwa kuitwa nemusi weMugovera. NeZuro mutauriri webato iri vaKalipani Pugeni vakaudza Studio 7 kuti vari kuferefeta munyori mukuru webato iri vaDouglas Munzora, avo vari kupomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari inosvika zviuru mazana matatu zvemadhora. Asi vaMunzora avo vari kuramba nyaya iyi vanoti havo mapurisa avabvumidza kuita kongiresi yavo muHarare kunyange vachiri kuda kupiwa mvumo nebazi rezveutano. Sezvo neZuro takanzwa kubva kuna vaPugeni, nhasi Blessing Zulu weStudio 7 azokwanisa kubata vaMunzora kuti tinzwewo divi ravo panyaya yavari kupomerwa.
Zviri kungotaurwa izvi inyaya dzekungosvibisana chete, nokuti taakuenda paelection. Vanhu vari kutumwa nemamwe macandidates aona kuti havana vanhu patiri kuenda pasarudzo dzapresident idzi. Saka inyaya yekuda kungosvibisana chete, inyaya yekuda kungokanganisirana mazita.
Asika vaMunzora vari kuti vane hombo wekuti makatora mari kubva ku homwe yebato muchishandisa musina kusuma vamwe.
Hapana mari yakatorwa kuMDC, hapana mari iri missing kuMDC, hakuna mari yakabiwa kuMDC. Idzi dzese inhema. Ndokusaka National Standing Committee isina zvayakaita panyaya yacho, nokuti yakaona kuti hapana mari yanga yabiwa.
Asi koidzo mari dzinombobudawo sei momwe yebato renyu vaMunzora, zvinofamba sei?
Isu seMDC zvatinoita ndezvokuti kana tichinge tawana munhu awirwa nedambudziko, tinowanzobatsira vanhu ivavo. kana paine zvinoda kubhadharwa tinowanzobhadhara zvinhu izvozvo. Ini pachangu Secretary General handikwanise kutora mari muaccount yepati zvisina vamwe vangu, hazvife zvakaitika izvozvo. Ndagara ndiri Secretary General kubva vatsangirai vangu ripo kusvika nhasi. Saka iyi inyaya yekusvibisana kwevanhu vashaiwa kuti voita sei nokuti havana support yakati kwesere. Ndakataura nezuro kuti kana paine uyo anoti pakabiwa mari ngaaratidze humbowo hwacho hudiki diki hawo.
Asika pane vamwe vatsigiri vebato renyu nezuro vakataura nevatori venhau vachiti vatomhangara nyaya yekumapurisa uye vane umbowo.
Panzi pane mukomana anonzi Chiso, hatitombomuzivi munhu iyeye, haasi tombori mumastructures medu. Vanhu veG40 vanoda kukanganisa sarudzo dzeMDC. Taakuenda kusarudzo dzekunosarudza achatsiva vatsvangirai. Saka izvi zvinongoitirwa kusvibisa vamwe kuti vamwe vasavhoterwa.
Mune rutsigiro rwevanhu here mubato?
Ndinotenda mayuthi ese, nyika yese abuda achinditsigira. Ndinotenda vanhu vekumatebeland south, midland south kwandandiri for the past 2 days nesupport yavandipa, uyezve ndotenda neruzhinji rwezimbabwe nesupport yavari kundipa. Ini handina kumbobvira ndaita zvinhu zvakadaro nokuti ndinoziva mutemo. Iyi inyaya yokusvibisana chete.
Munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, nhasi dare reHigh Court rinotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yakakwidzwa kudare nevaive murongi webasa webato reMDCT vaAbednego Bebe, avo vanoda kuti kudzingwa mubato kwavo kusendekwe parutivi uye kuti Kongresi yebato iri imbomiswa kusvika nyaya iyi yagadziriswa. VaBebe vakaendesa muzvare kupe nevamwe kumatare vachipikisa kudzingwa kwavakaitwa mushure mekunge vati muzvare kupe navamonzora vainge vasiri kufambisa mari zvakanaka. Tabata VaBebe kuti tinzwe pfungwa netarisiro yavo.
Chakakosha ndechekuti MDC iDemocratic Party, ende chakakosha ndechekuti MDC inofanira kurespecta mutemo wa constitution yayo. Zvakaitika ndezvekuti vana kupe vakafunga zvokundisuspenda vasina kutevedzera mutemo. Vakazviona kuti havana kutevedzera mutemo vakamhanyira kuti vanyorere tsamba yekuti vandidzinga vasina kutevedzera mutemo zvakare. So ndazoenda kukoti kuti koti inozviisa pachena kuti aiwa ka ndofanira kuti ndidzoserwe nekuti haungandidzinge nekuti ndada kuita president kana kuti vanhu vati ngandiite president. Hazvidzaro. Chechipiri ndechekuti ke akaita appeal ku Supreme Court yanga iri MDC yanga ichitungamirwa naChamisa iyezve naKomi changa ri chairman wacho ndivo vakaita appeal ku Supreme Court. Sezvo vakaita appeal ku Supreme Court, so vanofanirwa kuti they are also bound by the Supreme Court ruling yacho iyoyo. But vanakupe kuti vati iwo alliance haisi bound by the Supreme Court inema zakakura idzo, because haungati it's not bound iyo iri iyo akaendesa appeal ku Supreme Court. So saka hapana zvokuti MDC alliance particularly ma 2014 structures and ndiwo amina hasi kufanira kuinda ku Congress.
Kana makatarisa zvakataurwa ne Supreme Court munozvinzwisisa sei, munozviona sei?
Supreme Court haina kuti iri kuconfirma faction yakupe kuti ndiyo yakuita ya MDC, asi yakati ma structures ese a 2014 ngaende ku Congress anochuza mutungamiri. Chechipiri, hazvigone kuti undidzinge nekuti ndada kuita president. Ndakavarova kuvulawayo sezvo ndavarova vakaza vafunga kuti tikaregerera mukomana uyu tatopera. Nekutiwo dai takaenda kuma election kuma nominations kuma provinces ese I can tell you ndaiva rova ma provinces ese chokuinda ku Congress kwaku sisina nebasa rekuinda ku Congress person ndendava rova and vaka advise waze nezano manje kuti aiwa ka chimisa imukomana uyu nekuti mukaragira kumimisa mese munodyiwa so that's why vachichikora mutemo vachichikora constitution yavo kuti vandidzinge mbati ndazoenda ku court kuti ndinogadzirisa izvozvo and ndinouvimbo nokuti court ichandipa kuti ndiindewo futi ndinokondesta and ndikanokondesta ndovarova and ndichavarova zvokuti vese vachafenda
zuva recongress zvarava kuzikanwa imi muchaenda here uye kana maenda muchanosvika modini
zvatiri kutaura nazvo ndezve court application hatingataure necongress court isati yaparuling Congress koti inogona kupa ruling yokuti tisaende kucongress kana kuti toenda kucongress neniwo futi ndoparticipate kucongress kana kuti yoti aiwa bebe iwo haufanira kuparticipate kucongress kana kukabuda minduro kukoti kana kuti kukabuda judgment ndiyo uchapa direction kuti zvichamira sei pacongress
vaive munyori anoona nezvekufambiswa kwemubasa mubato remdct vaAbednego Bebe vari parunare kuHarare neStudio 7. Pataenda pamepo, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF, vatafadzwa mugwadi, vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Bazi rezveutano rinoti kunyange hazvo huwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvepabonde hwadzikira nezvikamu makumi matanhatu nezvina kubva muzana mukati memakore gumi nemashanu apfuura zvirwere izvi zvichakawanda munyika uye zviri kunyatsobata vanhu vane makore makumi maviri nemashanu kusvika pamakore makumi mana nemapfumbamwe Godwin Mangoja anotipa nyaya inotevera
vachitaura pamusoro pemamiriro akaita zvirwere zvepabonde nerurindi munyika pamwe nezviri kukonzera zvirwere izvi kukomiti yeparamende inoona nezveutano mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. John Mangwiro vati munyika mune zvirwere zvepabonde zvakawanda zvakaita segonoria nesyphilis neHIV vatiwo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cherurindi rwakadzikira zvichitevera kudzikira kubatwa kuri kuitwa vanhu neutachiwana hweHIV AIDS mukuru anoona nezvezvirwere zvepabonde mubazi iri Dr. Tsitsi Apollo vati huwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere izvi hwakawandira kumatunhu eMidlands neMashonaland West vati mumatunhu aya zvirwere izvi zvakawandira munzvimbo dzinoitwa zvekuchera goridhe uko kune vanhu vakawanda
So what we have seen is in areas where there are small-scale mining activities with artisanal miners, these are the same areas that have got high numbers of STI cases and HIV cases as well.
Zvatakaona ndezvekuti kune artisanal miners ndiko kwakazara sexually transmitted infections neHIV. Ndiko kunoendwa nevanotengesa bonde uye nekuda kwekuoma kwakaita upenyu. Havashandise makondom kana kuzvichengetedza pabonde.
Dr. Apollo vati umbowo hunoradza kuti munhu mumwe chete pavanhu vashanu anenge aine chirwere chepabonde anenge aine utachiwana weHIV AIDS. Vatiwo zvakawanikwa kuti pavanhu gumi vanobatwa nezvirwere zvepabonde mumwe chete anenge akambobatwa nechirwere ichi vati nekuda kwaizvozvo vari kuita zvirongwa zvekuona kuti vanhu vanogara munzvimbo dzinobatwa vanhu vakawanda nechirwere ichi vaongororwa kuti havana zvirwere izvi here kuvakurudzira kushandisa makondom pamwe nekushandisa nzira dzepabonde dzisingaparadzire zvirwere vazhinji vari kubatwa nezvirwere zvepabonde vachairi vemotokari hombe kana kuti magonyet vanorarama nekutengesa bonde varume vanorara nevamwe varume pamwe nevanofamba munzvimbo dzinocherwa goridhe nezvimwe kana kuti maartisanal miners Dr. Apollo vati pakaita dambudziko pakuendesa makondom munzvimbo zhinji munyika muna 2018, 2019 pamwe negore rino izvo zvakaitawo kuti vakawanda vabatwe nezvirwere zvepabonde bazi ravo rine urongwa hukurapa zvirwere zvakaita sesyphilis pamwe nekuti vana vasatapurirwe utachiwana hweHIV nana amai vavo vatiwo munhu wega wega anenge aine chirwere chepabonde akaenda kuchipatara kana kukirinika anobva aongororwa kuti haana utachiwana hweHIV here
We also have surveillance for STIs surveillance where we
Pane zvakawanda zvatinoita, zvakaita sekuongorora kuti nzira nemishonga yatinoshandisa kurapa masexual transmitted infections zvinoshanda here pamwe nekunyora vese vanenge vaenda kunorapwa masexual transmitted infections kuti tizive kuti vanhu vangani vanorwara nezvirwere izvi.
Asi vati pari zvino nyika ina mishonga yakakwana yekurapa maSTIs uye zvakakosha kuti paramende ione kuti vapiwa mari inokwana kutenga mishonga iyi. Munyora anoona nezveutano mubato guru rinopikisa remdc alliance Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende ikoshese nyaya dzezveutano pamwe nekugadzira upfumi kuti vanhu vawane mabasa vasaswera vachikorokoza.
Kwanzirwa nenyaya yekuti izvo vanhu havana zvokuita. Vanhu vari kuenda vachitsvaga mabasa kwakaita sekunokorokoza vachigara kwavanenge vangoungana vasina mhuri dzavo. Vanhu vari kuseparetwa nyangwe yehurumende yacho pachayo haisi kuunganidza amai nababa pamwe chete. Unoona mukadzi ari kuzvichava nemurume ari kukadoma. Kuti vaisei pamwe chete maticha vese, hurumende haisi kuda kutevedzera izvozvo.
Vatiwo mishonga inofanira kuwanikwa muzvipatara kuti vanenge vaine zvirwere varapwe. Dr. Mangwiro vati pane mumwe mishonga yave kutadza kurapa maSTIs uye vave kuongorora mishonga iyi kuti vaone kuti inokodzera kuti varambe vachiishandisa here. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kuroniko rinoti umwe mwana wechikoro wepa National University of Science and Technology Tembinkosi Sishoma akapondwa nevanhu vatatu vakange vamuudza kuti vanoda kuti aende sembatya nemidziyo yavo kuselos. Vatatu ava avo vasati vabatwa vakafushira Tembinkosi muguva risina kumbodzika. Motikari yaicharwa naTembinkosi haisati yawanikwa. Mukroniko mekare, chipatara chempilo chinoti uwandu hwevanhu vane chirwere cheCOVID-19 vari kutambirwa pachipatara ichi huri kuramba huchikwira. Chipatara ichi chinoti vamwe varwere vanoshaya vakamirira kurapwa. Zimlife.com rinoti hurumende yakatadzisa Judge Hepas Joe kuve umwe wemajaji masere eInternational Tribunal for the Law of the Sea nekuti vanonzi vakatadzisa kuchinjwa kwemadhora ekuAmerica evanhu akange ari mumabhanga kuti ave maRTGS sezvakange zvataurwa negurukota rinoona nezvemari vamtuli Ncube. Zvichakadaro, Newsday rinoti Judge Happiness Joe vaisa parutivi mutongo wamajistrate Ngoni Nduna vakange vatonga kuti amai Beatrice Mutetwa vasave gweta rinomirira mutori wenhau Hopewell Chingono. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi paStudio 7 tiri kuno kuchivhu toda ngokomendawo maira nezviri kuitika pana ana munzura zvakubuda pachena kuti mwana wembwa asumiri musi mumwe chete takuvaona ana munzura vaya zvakuvabata pavaita kunge ndivo vemutemo gaitione kunowira tsvimbo nedu.
Makadi zvenyu vana veZimbabwe, kuno tinofara. Ndoda kungokwazisa vateereri paStudio 7. Mashoko angu nhasi akamira akadaiso. Ko vamunangagwa, ko mangodika kutumira kavakomana vechidiki ava, mauto edu echidiki, ko havasati vamboigwa zvehondo. Vatumireka paMozambique vanonyaradza hondo. Vanzwa nekurova vanhu pamastreetu. Havazivi kunonzi kurwa hondo kuita sei. Vatumireka pano paMozambique apa makainda imi muchinoona zvaiitika ikoko. Vatumireka vakomana ipopo vanonyaradza musindo uyu oro noise iyoyo. Vanodziridza chaizvo chaizvo kuvapanduki vava. Rather than kuti vaswere vachiita zvoku manyisana nemavenda vachipfuura vanhu mustreeti munyika medu vasina kana mhosva, vatumirei paMozambique, tatenda.
Zvaiwana ngwarati toko zarikupe takakubudza. Siyana nekuita kuzarupiefu kwaunoita uku. Kuti kwati kwati nezarupiefu zvaiwana ngwarati. Ramba wakadzvanya nero. Ramba wakadzvanya pula wayo. Ya, rambai makadzvanya bula wayo, musambomupinza toko zanikupe. Rambai makadzvanya munhu wezanu, zvasvonura ngwena. Dzakamona kuti kupe uri munhu wezanu, unoda kutitengesa kuzanu. Ya, Nero, uri baba iwe. Ha, uri chibaba. Salute you, Nelson Chamisa. We salute you, Chamisa. Mwari ngapindire. Mwari itai kuda kwenyu mpinze Nero pachigaro. Chokunamatira siku nesikati Chamisa. Zvatotanga uko. Zvatopera ndokupera kwazvo uko. Hakuchina kwazvinoenda taimubvudza kupi. Kupi rega kuti kwati kwati nezanu PF vedu wei. Yatitambudza yatishungurudza tiri kula nokodze zvironda. Tinoshandiswa samadhongi kuno ku South Africa. Iwe ndopaunoti kwati kwati nezanu. Hauchadi kuti tiwane change. Toda change isu.
Pamzoroi, Studio 7. Ini ndinoitwa George Swanda, ndiri paGwanda. Varume, regai kuramba muchiti nyangadza, man. That is not an issue kuti munangagwa aenda kunoita meeting yokumisa hondo kuMozambique, zvichazodai, aiwa. Siyanai nazvo izvi. Ko handi tichirumbotonga here vakumbana? Murikuti disturb varume, regai timbotonga. Regai timbotonga zvedisisi vanhu vezanu PF, hatina problem isu. Vanhu vanotochema totongovanzwa kunana Europe ikoko vachititobva kuZimbabwe, South Africa, Botswana, tiri kuti zanhamo itopona Munangagwa. Haiwe, vamwe vacho kana kutombogara vamboona havana kugara vambosangana naye Munangagwa wacho. Saka nhamo yemuri kuti muri kupiwana Munangagwa ndeyei? Vakangoda vakwe zvekunogara kunze kwenyika. Gara kaikoko, hatina problemisi. Zvekorona zvomuri kutaura izvo, mungakombeya mafira vanoita vanhu ikoko kuEurope nemafira vanoita muZimbabwe. Zvitotofa zviri nani ka naiwa kumana. Kutaidza kuti Munangagwa anogona. Pamberi na comrade Idi Munangagwa.
Masira sei paStudio 7. Inini ndine message kuna Mr. Bidnigo Bebe kuti chokwadi chinongoripo ndechekuti MGCT iyo inana kupera namonzura. Chinongoriwo chiproject cheZANPF. This is the reason why mchiona vakamuita flash out, because chinjiripo ndechekuti that party inofamba kuramba ichididhiwa nemunhu anoteerera ZANUPF, because chinjiripo ndechekuti MDCT, yeah, it's a puppet opposition. Yakafomiwa for the purpose kuti itry kuikena MDC alliance. Saka zvese zveconstitutionalism this and that zvavari kutaura izvi zvokuva vanenge vachizvitiwo ndo vanoteedzera mutemo wanakupa. Inongoriwo nzireve kungovharavharawo vanhu. Iconstitutionalism iri pamuromo, but ivo chokwadi chavo vanotoziva kwavakananga nemuchimisangano chavo ichi kuti chakananga kupi. The reason why muchiona kuti pane a very very few people vari kudecida kuti pati inofanira kunanga kupi, vamwe vese havanobuditswa. That's why ndoona kuti mayouth paakambodimanda kuti imimi ngatisanganei panzvimbo imwe chete, vana monzo havana kuzviteerera. Actually vakatozoita flash out, vakazoita flash them out from ravestels, because ivo vari kushanda nemisheni yeZANUPF. ZANUPF iri kuziva zvairida kuita navo, saka ndo zvavanoshanda vachiteerera izvozvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kubva zvaitwa sarudzo dzemutungamiri weAmerica masvondo matanhatu apfuura, mukuru webato reRepublican Party muparamende yeAmerica vaMitch McConnell vakabvuma nezuro kuti vaJoe Biden ndivo vakakunda musarudzo. Asi mutungamiri weAmerica va Donald Trump vachiri kuramba kubvuma kuti vakakundwa musarudzo iyi. Nezuro, magweta ava Trump vakaendesa chimwe zvechichemo kumatare edzimhosva, kunyangwe hazvo pasina mhosva imwe chete yakambobudirira pamhosva dzinopfuura makumi mashanu dzavakaendesa kumatare. Nezuro kwekare, vaBiden vakananga kudunhu reGeorgia kunobatsira vamwe vaviri vebato reDemocratic Party vanoda kupinda muparamende. Tabata vanoongorora zvematongero enyika, Dr. Roderick Machekano kuti tinzwe zvavakaona.
VaBiden vasarudzwa neElectoral College neZuro, which was kuzadzikisa zvido zvevanhu zvanga zvaitwa nevanhu, votsi dzakaitwa nevanhu. Zvata tichingotarisira kuti ndizvo zvichaitika. Electoral College inova ndiyo ine mubumbiro wemutemo weAmerica, ndiyo inosarudza achava mutungamiriri wenyika. Electoral College yakabva yavhotera vaBiden, saka tingati vaBiden vaita landslide victory. Maererano nebumbirano remutemo, Electoral College kana ichinge yatosarudza yatoisa yatingati seal stamp yokuti ndizvo zvichaitika. Musi wa 5 or 6 January Congress inofanirwa kusangana. President we anova vice president wenyika vaPence vachava vanoverenga mavhoti akaitwa neElectoral College, zvobva zvaiswa kudare reSenate kuti ndosarudzo iripo iyi, zvichiva zvinopedzisa kuapointwa kwavaBiden mukuva mutungamiriri wenyika.
VaTrump vanoti nezvakaitika izvi vava kubvumawo here kuti vakakundwa pasarudzo?
VaTrump havasati vabvuma. Handifungi kuti pachava nezuva rokuti vaTrump vachasimuka vakati vaBiden makorokoto makandi rakasha.
VaBiden vanga vari kuGeorgia uku vachibatsira vamwe vari kukambena. Mungatiudzawo pamusoro perwendo urwu?
KuGeorgia tinoona kuti kuchine makwikwi aripo ekusarudza vanhu vanofanirwa kunomiririra state yeGeorgia kuSenate. Saka pane 2 Senate positions dziri kurwirwa between maRepublicans nemaDemocrats. Saka vaBiden vaenda kunokurudzira vanhu kuti varambe vachivhota mavhotero avakaita, nokuti vaBiden tinoona kuti vakakunda vaTrump muGeorgia. Saka vari kudaivo kuti izvo vanhu vakavavhotera vaindezve vanovhotera masenata avo anenge achisponsorwa neDemocratic Party, kuitira kuti izvo maDemocrats ave nemajority muSenate, nokuti zvinhu izvozvo zvinodiwa chaizvo kuitira kuti vaBiden vakwanise kuzoita maprogram avo avanenge vachida pasina mhirizhonga.
Sokuona kwenyu kana kuti sokunzwa kwenyu, maDemocrats vane mukana wakadini pakukunda musarudzo mbiri idzi?
MaDemocrats anogona kukunda pakuti kumaRepublicans tiri kunzwa izvo kuti pane kugunununa kukuru kuripo kwekuti vamwe maRepublicans anogona kusaenda kunovhota. Saka zvinova zvichaita kuti turnout yemaRepublicans ive low. MaDemocrats agowanda vachisarudza marepresentative avo. Uye tinoona kuti mademonstrations akachitwa kuWashington, vanhu vaisapota vaTrump vaitokurudzira vanhu kuti musavhotere masenate avo emaRepublicans, nokuti havasi kusapota cause yavaTrump. Saka pai zvino zvinorerekera kusaidi yemaDemocrats kuti vanogona kukunda vagotora majority ekuSenate.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Kanobva kuna John Chibadura. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu negumi 310. Sachigaro veMDCT vaDouglas Monzora vanoramba mashoko ekuti vakatora mari yebato iri zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.